Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 25 2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhuwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nenyika dzemuAfrica mukucherechedza zuva reAfrica Day mutungamiri wenyika vaemasena Munangagwa vachiti Africa inofanirwa kuzviriritira. Kambani yemasaisai yeStarlink yekuAmerica inopiwa mvume yekushanda muZimbabwe danho ratambirwa nevakawanda. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika dzemuAfrica mukucherechedza zuva rekubatana kwedunhu iri reAfrica Day. Mutungamiri wenyika vaemasoni Munangagwa vachiti Africa inofanirwa kurwisa kuti izvigadzirire yoga zvinhu zvainoda uye kuzviwanisa chikafu. Vamunangagwa vatiwo upfumi hweAfrica hunofanirwa kukura kuburikidza nekuve nevashandi vakawanda vemazera anoshanda. Vaimbove mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vaburitsawo mashoko ekukorokotedza vana veAfrica pazuva iri vachiti remangwana reAfrica riri mumaoko avo vana vemuAfrica. Ukuwo muzinda weAmerica muZimbabwe watiwo unoremekedza nhaka yeAfrica uye America inotarisira kusimbisa ukama hwayo nenyika dzemuAfrica uchiti budiriro yeAfrica ibudiriro yepasi rose. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uriah Zembe, vanoti zuva iri riri kucherechedzwa dzimwe nyika dzemuAfrica dzakaita seDRC, Sudan neMozambique dziri muhondo uye kodzoro dzevanhu vemuAfrica dzichienderera mberi nekutyorwa munyika dzakawanda izvo zvinopesana nechinangwa chezuva iri. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Izuva raikurudzira. Kurwirwa kworusununguko munyika yoga yoga. Saka tinoti nazvino iko zvinhu zvatiri kutaura kudai chinonzi rusununguko chii hazvaireva kungopidigura hurumende dzakaiswa neupambe pfumi hwavachena chete. Zvaireva kuti kubvisa upambe pfumi hwavachena tounza rusununguko nemitemo yerudzi rutema noutongi hwejekerere hunosarudzwa navanhu. Zvino iyo iyi chinangwa ichochi hachisati chasvika gejigejige kuti chinge chiri chinonzi Africa yasununguka.
Sei madaro Dr. Zembe?
Nokuda kwokuti nhasi uno tiri kuona kuti nyika zhinji dzomuAfrica dziri kutongwa noutongi hwechidzvanyiriri hwevanhu vorudzi dzomuAfrica. Nyangwe tikatarisa muno muZimbabwe tiri kuona zvino kuti nhamo yashura mari yerudzi rwemuAfrica rwedu rwechitema rwaparara. Ruri kuparara nenhamo yokushaiwa mabasa, nhamo yokushaiwa mishonga, nhamo yokushaiwa zvoupfumi hwenyika, nhamo yokushaiwa zvipatara, nhamo yokushaiwa kunyari dzidzo dzavana muzvikoro noutano, zvose zviri kuramba zvichishayikwa nevanhu vatema muZimbabwe. Saka naizvozvo Africa Day iri kuyeudzirazve zvakare rudzi rwese rweZimbabwe nerwomuAfrica kuti tirambe tichingorwira rusununguko, kodzero dzavanhu noutongi hwakasununguka hwejekerere.
Pane vari kuchema kuti zuva iri riri kucherechedzwa panguva iyo Africa iri kutorerwa upfumi hwayo zvikuru nenyika dzekumawirira nedzekumabvazuva idzi. Zvii zvamungataurawo pamusoro pechiitiko ichi?
Tiri kubirwa pfuma yedu iko zvino yezvicherwa. Tiri kubirwa pfuma kana yomaindastiri imomo nedzinyika dzakaita sana Russia, China nana France. Nendava yekuti nyika idzodzi dzava kuuya zvekuita zvakamboitwa naidzo dzinyika idzi dzokumavirira saka hapana chanakira rudzi rweAfrica ruri kutoitwa varombo nenyaya yavava vauya zvekupamba vachiita zvekupa mbwire mbwire kana kuti zvokuunza uori hwoutongi hwoudzvanyiriri saka dzine dzisinei nekodzero dzevana vemuAfrica.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Urayai Zembe, vari parunhare kwaGutu kumasvingo neStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa nhasi kuti vapakambani yekuAmerica yemasaisai yeStarlink mvumo yekuti ishande muZimbabwe. Izvi zvinotevera kunyorera kwakaitwa nekambani iyi kuPortras ichitsvaga rezinesi rekuti ibvumidzwe kushanda iri munyika. Mumashoko avo avazivisa kuburikidza nedande mutande ravo reX iyo yaimbonzi Twitter, vamunangagwa vati kambani yeStarlink ichange ichishanda nekambani yemunyika yeIMC Communications Private Limited. Sangano renhau reZim Live rinoti kambani yeIMC Communications Private Limited ndeyamuzvina bhizimusi waWeeknow Chivayo. Studio 7 yaedza kubata vachivayo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi nhare yavo yanga isingaiti. Starlink ikambani yamuzvina mari vaElon Musk vekuAmerica ichishanda iri pasi pekambani yavo huru yeSpaceX. Asi vamwe vanoti izvi zvaitwa navamunangagwa zvekuzivisa kuti vapa rezinesi kukambani iyi zvaifanira kungoitwa nePortras sezvo iri iyo ine masimba ekusarudza makambani kana vekupa marezinesi, zvichireva kuti kupindira kwavamunangagwa kunenge kwoita sekunge vashandisa masimba avo ekuve mutungamiri wenyika. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba kuti tinzwe divi remutungamiri wenyika kana rehurumende panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Eliot Masocha.
Chinhu chihombe chaizvo chaitwa muZimbabwe naPresident Mnangagwa kuti vabvumire kambani yeStarlink kuti inge ichipuwa raisenzi rezinesi rokuti inge ichishanda muZimbabwe, nokuti kambani iyi ndiyo kambani hombe yezvamaindaneti zvamatandemutande pasi rose, zvekare ichizvitutumadza kuti inopa maservices ayo ematandemutande eindaneti aya akati dzakei kudarika makambani ose. Saka zvinhu zvingangofadza vamabhizinesi, zvinhu zvingangofadza vanhu vomuZimbabwe zvekare kuti vaakuzowana indaneti yakachipa.
Iko kupinda kweStarlink munyika kunosiyawo papi makambani emunyika agara achipa masaisai muZimbabwe?
Handioni makambani omunyika ari kuita zvamasaisai achinge achizobuda mubhizinesi kana achitungamirirwa navatungamiriri vanenge vakadzidza mabasa avo, nokuti kuuya kunoita vanokwikwidza tingati makombetita mubhizinesi roga roga handi kutsva. Vanofanira kunge vakazvigadzirira vamabhizimusi kuti nguva ipi neipi zvayo panogona kuuya mumwe unokwikwidzana navo, ende havana ndingati control yokuti uchauya ndiani kana kuti zvichachinja ndezvipi. Saka handioni kuti makambani anopa zveindaneti muZimbabwe, anotekesa indaneti muZimbabwe angabuda mubhizinesi. Kubuda mubhizinesi kana kushayiwa bhizinesi ndo kungativa kukonewa kwoutungamiriri hwekambani. Hatizvitarisiri kuti zviitike izvozvo.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Muhlanganya weStudio 7.
Nokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Gloria Buzuzu. Amai Buzuzu mutungamiri wekambani yeGI Glow inoita zvemasola uyezve nezvemaboreholes kana kuti migodhi. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Buzuzu. Mungatitsananguriro kuti makafunga sei kutanga kambani iyi?
Takanyanya ndimubva kutanga business inyaya yekunesa kwemagetsi nemvura muZimbabwe. Ndozvakatanga kuti mubva kuti titange business. Because in funny time around 2018-2019, magetsi akanga achinetsa zvisingaiti, izvi nemvura yainetsa.
Imi semudzimai munoona zviri nyore here kuti vanhu vakuremekedzei pamabasa amunenge muri kuita?
Zvinotinetsei environment yatiri nesociety yatiri. Kana vasati vazvinzwisisa kuti especially when we look at mubusiness ratiri rewater izvi neenergy, ibusiness rakanyanyirwa nevanhu vechirume. Saka zvinhu zvichiri kunetsa musociety kuti vanzwisise kuti izvi vakadzi ibasa ravanokwanisa kuita.
Saka imi munozvigona sei kuti mukwanise kubhalansa kuita mudzimai, kuchengeta mhuri nekuita zvakare mabhizimisi kune vamwewo madzimai vakateerera kunzoko? Zvinogoneka sei?
Chaunongoda have to be able to manage your time. Ini ndiri mudzimai akaroorwa, ndine vana vangu 4. Semudzimai unofanira kungogona kuya kumanedza zvinhu zvako. Ende chimwe chinhu chinonyanyobatsira ndechekudzidza kudherekeka, kuti kumba unenge uine mubatsiri zvinhu kubata nekuti uda kuita zvinhu zvese fanira kunge uchiisa zigano on position kuitira kuti usaite kunge unoita zvinhu zvese. Chinonyanyondibatsira
tiri panyaya iyoyi yekuti munoita mabasa ekuwanikwa muchichera mabhoho nenyaya yesola iyoyi, mune muchiita sei?
Tinoita maservices emasolar system. Tinoprovida masolar system both domestic and commercial solar system neavo vari kugara nzvimbo dzisina magetsi zvachose, kana kuti kune avo vari kunetekana neload shedding nekuti magetsi anongouya nguva kuzobvairi. Saka tinooka masolar system anoshanda kunzvimbo dzisina magetsi dzachose nekunzvimbo dzevanhu vanenge vachida kuita backup. Ende masolar systems edu ane masaizes akasiyana-siyana and they are affordable. Anoketa for all macustomers. Anenge achingoda kungoshandisa kana kungoona matv nemalight anogona kungotorawo thesmallest package inoita 600. Kana kuti mumwe wada kusumudza zvinhu zvakawanda like mafridges, matv, mawashing machine nezvimwe zvakadaro nemapumps anenge achitorawo package inoenderana. Saka tinongoti tinoprovida masolar system anoketa for domestic use whatever chaunenge uchida kusumudza. And also ne macommercial systems kuzvikoro, kumafarms for irrigation, yes, all masolar systems. Then on the board drilling site nema board drilling machine nema water siting machine. Saka mawater siting machine ndiwo mushini uya unotsvaga nzvimbo ine mvura. Saka isu sekambani takainvesta mumagemen machine ekuti anotibatsira kunyatsotsvaga inzvimbo chaiyo ine mvura before tatanga kuchera, nekuti chinhu chinorwadza kunyaya dzebhoho dziri kumakastoma kuti kuchera bhoho woshaya mvura. Saka tine mameshini anonyatsobatsira kutsvaga pane mvura, tapedza tobva tachera, tapedza kuchera tobva tatoisa mapumps acho anodhonza mvura zvese nematengi ekuusesi. Zvekuti kune vaya vanenge vachienda nzvimbo dzisina magetsi kana kuti dzisina water recirculation, tiri shopu 1 yekuti unotenga zvinhu zvako panzvimbo 1, zvinhu zvako zvinenge zvine warranty. Tinoita futi mapayment terms kune avo vanenge vachida kuisirwa masolar system asimari yawe isina kukwana unogona kubhadhara ozvitsipetiisira ozopedzisa hako kubhadhara sechitoshandisa solar system yako mabhoho unogona kusivisa leisa uchibhadhara mbijana mbijana kana mari yako yakwana souya tochera uyezve kana uri musizi sevhan uri muno muzimbabwe uri musizi sevhan unoita 0% deposit unongofila mafomu totouya totodhina bhoho 0% deposit zvosine kumasola tozotanga kubata mari kamwedzi kamwedzi
vanenge vachida kushanda nemi kana kunzwa zvamunoita munoshanda muri kunzvimbo dzipi ndedzipi uye zvemunobatika papi
tine mabranchi muHarare Gweru nemutare tinokwanisa kubatwa panhamba dzinoti +263 772 652 109
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiri kukurukura nemukuru wesangano revechidikire Platform for Youth and Community Development vaClarice Maduku pamusoro pechirongwa chiri kuitwa nesangano ravo chekugadzirisa mashoko anenge achinzi hasi echokwadi ari kukushwa kune veruzhinji zvikuru kumaruwa.
Kufamba nechirongwa chatikufamba nacho kuchipinge sesangano replatform for youth and community development ndichatinotaidza nemuchirungu kuti promoting civic awareness and action to counter disinformation. Chirongwa ichi ndechekugadzirisa mashoko ari kufamba munharaunda asiri kufamba zvakanaka. Mashoko ari kunyanya kukura kunharaunda dzekumaruzevha kana kwatingati kumarural areas. Isu patiri kufamba apa tiri kuedza kuita yatingati kaunda kutsvaga mashoko aya asiri kufamba zvakanaka kwatingati kumaita identify, tamaita identify, tamaita verify, then tozomaita intercept and combat. Tingati tingeshanisa nemagama matatu atinenge tichifamba nawo atirikudila nawo kuti tine mashoko anonzi misinformation. Vanhu vari kungofambisa zvinhu zvavanenge vangosangana nazvo kana pangadai pari pamaWhatsApp kana kuti paFacebook kana kuti vangonzwawo mumasocial media vangotenderedza pamwe vasingatozivi kuti mashoko ari kufambisa asi echokwadi asachizokanganisa. Poita atinoti disinformation ndevanhu vanotogadzira vanotorarama nekugadzira mashoko avanotsvaga ivo vachida kukanganisira vanhu mararamiro avari kuita. Tingatiko kuite malicious intent. Posta yatinoti malinformation yemangowo mashoko kuti munhu anokwanisa kuti akasangana neinformation yemunhu ingangodai iri yechokwadi ozoishandisa information yekukanganisira munhu. Saa tiri kuona kuti izvi zviri kukanganisa nyaya dzebudiriro nekuti vanhu vazhinji vari kufambisa mashoko vanhu vanenge vasiri kutonyatsa kunzwisisa kuti mashoko anganzi echokwadi neatinoti asi echokwadi ndeapi. Saka isu asa redu seplatform for youth and community development kutiedze kuti vanhu vazive kuti mashoko akanaka ndeapi, mashoko asiri echokwadi ndeapi.
Sei makafunga kuparura chirongwa ichi vaMaduku?
Tingati mukushanda kwatagara nechiita tangati tinoti pane gepu rakakura rekuti mashoko ari kushandiswa kazhinji nevanhu vari kumaruzevha vari kumarural areas. Mashoko mazhinji anenge achingouya nemasocial media asiri echokwadi asi vanhu vachitomabhiriva zvekuti muri kuona kuti even patakapedza maelections vanhu vachiri kutaura zvinhu zvisiri kuitika asi vachitoti aiwa ndo zvechokwadi. Kapasiti yevanhu vari kumaruzevha yekuti vakwanise kuona ichi ndechechokwadi ichachi chechokwadi ishoma shoma. Saka tiri kuona kuti nyaya dzebudiriro zhinji hadzisi kuenda mberi uye mamwe maplatforms atagara tichishandisa anofanira kunge achiendesa budiriro mberi mungadai muri muzvikoro kana kuti mamisangano yelocal governance yaya panenge vanhu vachisangana vachiedza kuti tibatsirane kuti tikusimudzire nharaunda. Misangano yaisi kufamba zvakanaka kana kuti kune vanenge vachizouya vounza information isiri yechokwadi kunyanya vanoita zvematongerwo enyika ndovanongoya votaura zvinhu zvavanenge vachifunga zvokonfusa vanhu. Saka tiri kuona kuti kana tisina kunge tagadzisa nyaya yekuti mashoko asiri echokwadi timaite intercept timarambidze kuti arambe achienderera mberi nharaunda dzedu zhinji hadzizobudiriri.
Saka imi munozokwanisa sei kuziva kuti mashoko akushwa kana kupakurirwa veruzhinji haasi mashoko echokwadi?
Sesangano replatform for youth and community chatakatanga kuita ndechekutora mayouth atanga tichitageta for this project kwakuvadzidzisa kuvatraina media literacy training asi iri yekuti vakwanise kuona kuti mashoko asiri echokwadi anooneka ngenjira ipi uye tinokwanisa kumaita kau nharaunda ngenjira ipi. Pataita izvi takavadzisa zvinhu zvinosvika gumi, asi zvimwe zvacho ndezvekuti kana nyaya ichinge yabuda mungadai muri mumapepa nhau kana paWhatsApp munocheka kuti sosi yacho yabva kupi. Pane masosi anotozivikana kuti nyaya iyi ichioneka kuti iri kutaura nezvei, ine vana mazvikokota vanozivikana ngenyaya idzodzo. Saka tichida kuona kuti kana nyaya isinawo masosi anosvika matatu kutaura nyaya iyoyo inofanira kunge ichidhautwa. Pakaita zvenyaya inonakidza inotekenyedza iyaya inenge ine headline yakanyanya inenge kunakidza, tinokurudzira vanenge vachifanira kuverenga kudarikidza paheadline, kwete kungoti vakaona headline panoti kana vachiverenga mapepa kana vachipfuura vanokuda kungonzwa headline chete. Oshanda neheadline ndo imwe yezvinhu zvinoti mashoko asiri echokwadi arambe echienda mberi.
Icho chirongwa chenyu chichiri kutambirwa sei neveruzhinji vamadhuku?
Tingari chirongwa ichi chekurwisa mashoko asiri echokwadi, atinoti isusu mashoko asiri egwinyiso, chiri kutambirwa zvakanyanyisa.
Mune mamwe masangano here kana mapazi ehurumende amungadai muchishanda nawo?
Pachirongwa ichi tiri kunyaushanda zvakanyanya nemacommunity radio stations. Hurumende yakapa macommunity radio stations maresidensi akati kuti muno muZimbabwe, sekuti kuno kuti kushanda nevemuganga community radio kuti ndiyo imwe yemasources anotrustwa nenharaunda. Saka pakaita mashoko asiri kufamba zvakanaka, vanhu vanenge vachishandisa radio kuzogadzirisa, nekuti radio inenge ichipa yatinoti muchirungu right of reply. Kana pane mashoko asiri kufamba zvakanaka, vanhu vaiwari tinonzwa kuti kuradio kwanzi chii, kana munhu akatorwa zvizvo poita verification. Tiri kushanda zvakare nevemisa Zimbabwe, then tiri kushanda zvakare nemamwewo masangano anoita zvenhau muno munyika akafanana namedia monitors, vebroadcasting authority of Zimbabwe. Tiri kushanda zvakare navo mukuti mashoko edu afambe zvakanaka, nondo vanenge vachiti pari kushanda mumacommunity radio Zoom angashandawo according to my editorial policies.
Avanga vari mukuru wesangano revechidikire Platform for Youth and Community Development vaClaris Madhuku vari parunare kuchipinge neStudio 7 muchirongwa chedu Upenyu Hwedu Our Lives. Teerere zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa.
The Voice of America.
Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Mutevedzeri wemukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reUnited States Agents for International Development kana kuti USAID, amai Isobel Coleman, vakati remangwana reEurope uye mune dzimwe nzira dzakawanda remangwana repasi rose rinobva muushingi nekutsungirira kwevanhu vemuUkraine. Vakati vanoziva izvi ndosaka America nenyika dzine utongo hwejekerere dzainotsigirana nadzo pasi rose vachiramba vachimira vachitsigira vamwe vavo vemuUkraine. Amai Coleman vakataura mashoko akakosha aya kumusangano wezvebudiriro yehupfumi weKiev Investment Forum. Sehondo yake yehutsinye isiri pamutemo yaari kurwisa Ukraine, Vladimir Putin haasi kunangana nevanhu vayo chete asi kuti ari kuedza zvakare kuparadza upfumi hwenyika iyi. Amai Coleman vakati America sekuziva kwenyu iri kubatsira nezvombo nerumwe rubatsiro runodiwa neUkraine kuti irambe iri muhondo. Vakati America iri kutarisirawo mberi kune remangwana reUkraine mushure mehondo. Vakati ichishanda kuburikidza neUSAID, America iri kudyara upfumi muUkraine nemuvanhu vayo. Vakati chinhu chimwe chete chakakosha mukumuka zvakare kweUkraine kuve neboka rakazvimirira rakasimba rinokura uye rine utano. Vakati pamwe neupfumi hwenyika hunoumba mabasa kuwedzera zvinotengeswa kunze nekuunza mari dzinobva kumitero. Amai Coleman vakati apo mauto eRussia ari kuedza kuparadza chikamu cheupfumi hweUkraine chinobatsira kuwanisa pasi rose chikafu, USAID iri kushanda nemabhizimusi kuwanira varimi vemuUkraine mbeu nefotereza, matura ekuchengetera zvirimwa nemikana yakachengetedzeka yavanoda yekurima nekutengesa chikafu chavo. Russia iri kurwisa minda yenyika iyi nezvivakwa zvinoita kuti ikwanise kutengesa kunze zvirimwa zvayo. Musi wacho wabvo 1, amai Coleman vakazivisa nezveimwe mari inosvika mamiriyoni makumi matanhatu emadhora yekubatsira kuderedza kukanganiswa kwenyaya dzekurima muUkraine nehondo yeRussia nekukurumidza kuwedzera kumutsiridzwa kweupfumi hweUkraine. Vakati kuwaniswa kwemagetsi akawanda kunodikanwa mukushanda kwakanaka kweupfumi. Vakati Putin anozviziva izvozvo Ndiko saka arikuedza kushandisa izvozvo sechombo kuburikidza nekurwisa gwenya remagetsi nenzvimbo dzinobva moto wekudziya. Vakati USAID ichawanisa mari inodarika mamirioni zana nemakumi mapfumbamwe emadhora yekuti pawanikwe magetsi nekuendesa mberi chirongwa chekushinga nekubatana kana kuti Securing Power, Advancing Resilience and Connectivity, icho chichawanisa nechimbi-chimbi rubatsiro rwemagetsi kuhurumende yeUkraine mukati memakore mashanu. Mari iyi iri pamusoro peimwe inoda kusvika kubhiriyoni remadhora yawaniswa kare Ukraine neAmerica yakanangana nekuti magetsi aramba akabaka uye magwenya ayo emoto ekudziya aramba achishanda. Amichaelman vakati America ine chinangwa chimwe chete, kwete chekuti Ukraine ikunde muhondo asi kuti ikunde remangwana. Vakati vane chido nechivimbo chekuti vachaona remangwana reUkraine rakagadzirwa nebudiriro nechiremera zvinowaniswa chete neupfumi hwenyika hwakasimba. Aivanga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Munhau dzemitambo. Vateveri vemutambo wenhabvu vatarisana nemabiko emitambo mushondo rino, apo Zimbabwe yave nemurayiridzi mutsva ari kufanira kubata matomu. Panguva imwe chete murayiridzi wechikwata cheDynamos Genesis Mangombe apinda panguva yakaoma. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Shondo rino kwakabaka moto apo chikwata chiri kupisa cheSimba Bhora chiri kushanyira Capes United muRufaro Stadium. Musi uyo Dynamos yakananga kumandava stadium kunosangana neFC Platinum mumitambo iri kumangwana. Simba Bhora iri kupisa ichirairidzwa naTondera Indiraya oyo akadzingwa basa neDynamos, asi kudhimbare kwacho vari kuchema vachiedzera kuti murayiridzi wavanaye Genesis Mangombe ngaasiiswe basa. Simba Bhora iri pachinhano chechishanu, mapoinzi mashanu pasi pemanyika Diamonds iyo iri kutungamira gungano iri. Asi Ndiraya anoti vari kuda kurova Capes United kuti vadimbure utungamiri hwemanyika Diamonds uhu.
Tambo watakatarisana nawo watichatamba musi wesvondo tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu kunyanya-nyanya vanotitsigira.
Asi murayiridzi wemanyika Diamonds Jairos Tapera ari kuda kuratidza kuti veZifa Normalization Committee havana kukanganisa pakumupa basa rekurayiridza chikwata cheMaurias nekurova hwange musakubva stadium mangwana akare. Tapera akapiwa basa reMaurias neZifa neZuro izvo muongorori wemutambo wenhabvu vaNazimoyo vanoti idanho rinofadza.
Idanho rakanaka pakuti rapawo vamwe mukana vasati vambopiwawo mukana. Toona zvavanokwanisa kuita tichitarisa zvikwata zvavanotungamirira.
Tapera achange achibatsirwa naTekshua Chiragwi naSo Chaminuka Sande Chidzambwa ari Chipanga Mazano. Asi Mangombe ari pakasiyana naTapera zvekuti anofarira kunokunda kana zvikatomesesa kuita mangange kuFC Platinum kuti zvinhu zvake zvigadzikane. Pamutambo neArenal Movers pakati pesvondo rino, vatsigiri vechikwata cheDimbare vaimba kuti ngadzingwe basa kunyange zvazvo iye akakunda. Mutsigiri wechikwata ichi vaLawson Muchambizi vanoti Mangombe ngaagadzirise chikwata chavo nechimbi chimbi.
The coach is to pull up his socks. Yes, pull up the socks to guide the team. It needs to be revamped.
Mimwe mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi yapera seizvi. Chicken Inn 0, Chegudu Pirates 0, Bigita Mineral 0, Ngezi Platinum Stars 2, ZPC Kariba 1, Yada 0, Herentals 2, Teo 1-1. Mimwe mitambo iri kumangwana uyezve yakamira seizvi. Greenfield vs Highlanders, Arenal vs Blauwe Chiefs. Zvichakadaro muri yeaive mutevedzeri wemurayiridzi wechikwata cheCapes United Nelson Matongorere yazivisa kuti Matongorere acharadzikwa kumarinda eZororo Symmetry Park neMuvhuro nenguva dza2 Maskati. Matongorere, uyo aimbove mukuru wevararidzi venhabvu muZifa, uyezve akamboraridza maMighty Warriors nema Young Warriors. Akashayika nemusi wechitatu svondo rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusemwe na Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.